manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishipepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewetulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera zvita 14 2024 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndimi Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi vazhinji vopinda munzira kudzokera kumisha yavo muzororo rekupera kwegore kubva kunyika dzekunze nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi vechidiki vakawanda munyika vave kuita mabhindauko ekuti vakwanise kurarama Chikwata chevatambi vechidiki vebasketball vanga vachishanya muAmerica kwemazuva gumi chodzokera kumusha. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vazhinji vari munzira kudzokera kumisha yavo muzororo rekupera kwegore kubva kunyika dzekunze kunyanya kuSouth Africa neBotswana vachichema nerekuti mari dzemabhazi dzakwira zvakaraudzira nekuda kwehuwandu hwevanhu vari kufamba munguva ino vamwe vemabhazi akaita semuzanzi express vanoti mari dzekufamba kubva kuJohannesburg kusvika kwamutare kana kuchipinge kunosiita 500 rand dziri kusvika ku-1500 rand pamunhu vachiti midziyo nemabhegi zvinobhadharawo mari zvichienderana neuwandu hwazvo kumiganhu kwagara kuri kunzi kuri kuitwa uori hwekupinza zvinhu nevanhu zvisiri pamutemo zvekuti mapurisa vasori nevemabhazi nevebazi rezimra vakatanga chirongwa chekumisa mabhazi nemotokari dziri kubva kunze vachitsvaga vanhu nezvinhu zviri kupinda nenzira dzisingabvumirwi tabata chimwe chizvarwa cheZimbabwe vari murwendo rokuenda kumusha kuchiredzi kubva kuPretoria vaBonita Reva
nyaya yekugadzirira kuenda kumusha zvinhu zvinotishungurudza nguva zhinji vanopera gore vanhu vemabhazi vemuchovha yavo vose vanototi vatiwanira ipapo kuita sekuti rovera musaga hatinyanyi kufara stereki nezvavari kutiitira izvi zvinopa kuti vana vezimbabwe vari muno musouth africa vakwanise kuzochinja mafambiro mari yavo yavari kudaidzira kumichovha uku especially kumabhazi inobva mu600 kana mu700 ienda by 2
kokumiganhu kuri kufamba sei pari zvino
kumabhodha baba tagara tinozviziva kuti kumabhodha kana vanhu vachatanga kuinda mota dzichiwanda dzichienda ikoko dziri shoma vanotanga kumbodzibatiridza kumbodzidzimbomira kwenguva refu dzochizozara ipo paya vozotanga kushanda vachichi zvavanotanga kuita vanotanga kupota vachinetsa vanhu ndi vanenge vachiona vachakaita vashoma saka vanenge vachivanetsa kuti mari vatorera mari saka zvinhu zvinototishungurudza zvikuru kuti South Africa neZimbabwe inotora nguva yakashata kudaro ichiita kuti vana vashupike pabhodha apo vachifanira kungobuda munhu otoinda kumba kwake kana asina bepa ane bepa zvinenge zvangofanana
asi woka zviri kunzi vafambi imi mune tsika yekufamba musina magwaro muchiita zvechioko muhomwe panofamba sei ipapa
vaZininga ndinoda kukuudzai kuti vanhu munhu ajaira paanojira haanganeteki nekufamba vanhu vanotodzokera munoziva zvinoitika ndezvekuti kana wajaira kufamba usina bepa unotongofamba kutopfuura uya une pasipoti because une pasipoti unenge achitobatiridzwa stereki saka asi vasina passporti sezvo vanenge vachishandisa mari havanyanyi kutora nguva yakareba because uri ndo wandiri kuona wakanyanya sere
matambudziko api amunosangana nawo mukufamba umu
shuwa tinosangana nematambudziko akakura chaizvo panyaya dzekufamba tichienda dzimwe dzenguva unokwanisa kutohijekiwa muzhira uchienda kumusha unokwanisa kutonzi pandatosvikira pano dzimwe dzenguva munokwanisa kukwirana natsotsi vacho mumabhazi imomo kana mumatekisi tinosangana nezvinhu zvakawanda vaziningga kungoti chete chinhu chose chose chinenge chingori namwari
tipendere zvedu imi kumusha ndekupi kwamuri kuenda
kumusha ndinobva kuchiredzi haiwa tinofamba zvedu takawanda asi kazhinji ndochienda zvangu ikoko ndinoenda nemacity to city muno mujoni ndinofamba zviya zvekuti ndikabva muno mupitori ndoburuka mulois ndotora tekisi ndoenda zvangu dambudziko ndive ireri rokuti vanodhura stereki vaakudhura nyaya dzechrismas vaakuchibatira pasi chaizvo
avo vange vari chizvarwa chezimbabwe vanogara kupretoria kusouth africa vari murwendo rwekuenda kumusha kuchiredzi vaboni tareva nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi vechidiki vakawanda munyika vave kuita mabhindauko ekuti vakwanise kurarama vamwe vari mubhizimisi rekugadzira masofa mibhedha nezvimwe Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera
mumwe wechidiki ari kuzviitira mabasa emaoko ndiva James Maringire vane makore makumi matatu nemaviri ekuberekwa vanogara mumusha wevazhinji webudiriro muHarare
chinoita kuti kudaro manje inyaya yenhamo hai nhamo nhamo yakaita tiite zvizvi saizvo zvichafanira kuti haa mutengo wakadzika zvichafamba asina na mariba saka taungoita zvipagraund
vamalvin kanyasa vane makore makumi maviri nemasere ekuberekwa vati vanogadzira masofa vari paglenview area 8 vanoti vakaona kuti kugarira maoko hakuna pundutso
vandiisunda kuti ndide basa rechekuti zvese zvinotariswa muupenyu maparticulars madrivers license machine operator tinawo but mabasa achona hakuna saka takatozoona kuti kutengesa kunenge kuri nani because vakaregedza kudaro mhuri inofane nzara kumba ini muno mundogadzira masofa nekutengesa maform rubber muri kuonayo vo vandee ndichitengesa muno mucomplex
asi vatawanda mugwagwa vanoti sezvo vakawanda munyika vasina chekubata vanotenga vave vashoma
izvozvi zvakakoma kwazvo zvakaita ndo kuti izvezvi nyika yese yangoomerwa saka zvizvi kana zvakaoma kune vanhuwo nyati vanhu vavo ndo vanotoya nemari vachitipawo kuno saka ndo challenge anetingonayo chete kuti zvangoomawo munyika obviousi kuno kuzvinotongooma
havasi vese vari kuchema nemamiriro ezvinhu sezvo vamwe vakaita saamai Tendai Murombo vanoti zvinhu zviri kuvafambira zvakanaka zvekuti vari kutoraramisa mhuri
murume wangu ndiaita zvefenicha then inobva azondidzidzisa kuita basa iri iye awana rimwe basa ndomatangira ndakaita basa iri nobva ndadzidziswa basa iri paakaona ndakurigona nobva andisiya ndiri pabasa inini sofa ndine vana 5 asi sofa vana vandiri kutogara navo izvozvi ndikataura kuti mumba ndine vana 9 kuburikidza nebasa irori
vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vati zvoitwa nevechidiki dzinongova shungu asi kuoma kweupfumi hwenyika kuchivadzosera kumashure
zvinoratidza kuti chekutanga vana vezimbabwe shungu dzekushanda vanadzo asi upfumi hwenyika hausi kuvatendera kuti vange vatishanda nekuti tikatarisa tichaona kuti mabasa acho havari kuita havana mari chinhu yavari kuwana saka kuenda kunoshanda kwavari kuenda uku hakusi kuenda nekuda asi kumanikidzwa nekusamira zvakanaka kwaupfumi
gurukota rezvemadzimai nemakambani madiki munyika amai Monica Mchangwa vati vechidiki vari mumabasa emaoko vanofanira kuita mishandira pamwe vachikweretesana mari pachezvavo kuti vasimukire mumabhizimisi avo
sehurumende tiri kuvakurudzira kuti vabatane vaumbe atinoti masavings and credit cooperatives SACCOs aya anogona kuvabatsira kuti vaite mikando vaunganidze mari dzavo pamwe chete vokweretesana pachezvavo
bhanga guru repasi rese reWorld Bank rinoti vechidiki zvikamu makumi matatu nemashanu kubva muzana kana kuti 35% munyika yezimbabwe havana mabasa ndakamirira studio 7 muHarare ndini Jeffrey Moyo
iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndiine kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Evanice Munando vanova ivo mutungamiri wesangano reFemale Students Network Zimbabwe. Amai Munando vachange vari kutaura nesu pamusoro pemabasa sa avanga vari kuita panguva iyo pasi rose nemunyika vanhu vachicherechedza nyaya yemirizhonga yakanangana nemadzimai nevanasikana. Nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanasikana vari muzvikoro uyezve nenyaya yehuori. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguroi here pamusoro pemabasa amuri kuita pari zvino mukuedza kurwisa nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanasikana?
Yabva zvakanyanya kutiitira zvakanaka because takatendedza vari pasi rose uyezve rinocelebrate pamahuman rights. Taisina students website takatine maprogram mairi akatsanangurika vamwe anga ari online kaekutanga yanga iri kuchitungurudza patanga takabatana nesangano rebhe ya Apostolic Women Empowerment Trust neinonzi Girls Women Empowerment Trust yazvakare. Saka taa tiri maorganizatheni matatu anga atichirekedza zuva iri tiri pamwe chete tanga tichitarisa kodzero dzevanasikana nemadzimai dzakamira sei uyezve ndipati mamembers vedu vanonzwisisa here kana tichitarisa nyaya yehuman rights takatarisanazve nemhirizhonga patinosangana nazvo nasikana nemadzimai. Tazoita imwe programu muHarare munomu. Saka iyi programu tatakabatana nevasangano matatu mamwe atinoshanda naye inonzi Southern Africa Parliamentary Trust neinonzi Amalgamated Peers Union neinonzi Economic Justice for Women Project. Saka tiri four maorganizations anga ari muconsortium tichisapotwa nesangano reSouthern Africa Trust neranga richisapota chirongwa sati ati nachikomemorata the International Day of Women Rights tichicherekedza zvakare ipindezo
zvii zvanga zviri kunyanyodzewa pachitiko chamanga muinacho ichi?
Tarisa zvakanga tiinazvo pamaevhenti mairanda taura nezvavo tanga tinyanya kutotarisa nevanasikana tichinzwa zvavari kusangana nazvo nekuti vanga vachiti ehe tinocherechedza hedu zuva rekuti International Day for Women Rights hatinase kuti kodzero dziri kuchovwa zvakanyanya maringe nevanasikana nenyaya yekuti vana vasikana nevanemadzimai vechidika vari kumbunyikidzwa pakodzero dzavo dzakaita sekuti dzepabonde ndedziri kunyanya ndomhirishonga yanyanya kutekechera muno muzimbabwe nenyaya yekuti tanga tiona kuti Zimbabwe kunyange yanga yaita mutemo yawandudza wezveredio content wapa 18 years. Tinoona kuti nhubo dzinomhirizhonga vana hatisi kuteerera nyaya iyoyo dzinoramba dzichingopara mhosva. Saka vana vangu vachipa matestimonies kuti zvavari kusangana nazvo vakasangana nazvo sei uyezve rubatsiro rwuviro rwakasangana naro ataona kuti vana ava vari kushungurudza kudzidzika nenyaya yatingati pachirungu mental health nenyaya yekuti nyaya idzi hatisi kutatwa nemazvo dzinoita sekuti dzinotsikirirwa dzinoita sekuti kuredzo wezvemutemo dzinoita sekuti dziri kunonoka nyaya idzodzo tekuchitungurudza tinonga tine chidiki nemadzimai aya sangano yechimu remapostori vakuratidza zvinhu zvavari kuga zirawo kumaringe nekutoti ZBV vari kuona sekuti ndevamadzimai anogona kunge asina zvikwanisiro zvakaita semari. Saka vanga vachiratidzira zvinhu zvavanogadzira atinoti maproducts mahomemade products avanotengesa kuwandudza nyaya yezvoso munharaunda dzavagiri. Mamwewo maprogramu anga achiitika online patanga tichitumira mamesseji padande mutande kuti ino nyaya iri kunyanya kunetsa kunoku inyaya yecorruption zvakare iyo mhirizhonga iri kuitika iyo yatinoti extortion nekuti vari kunzi iye tanga wandida kana kuti tanga wandipa mari inge hazvisine kutsanura nenyaya yekuti zvehubodzwa chete hanyaya yekuti kana uchitora accommodation pachikoro unowanika uchisangana nedambudziko rekunzi tinoita zvepabonde kuti uwane accommodation chinoondo zvekuti kana kuti uwane nzvimbo pachikoro inyaya dzanga dzichingotaurika idzodzo tinenge uchiuwana nemhirizhonga yekunzi tanga wandida.
Muri kushanda here nehurumende mukuedza kuti tione matambudziko nyanya ehuori awanikwe iwo achigadziriswa?
Ndinoda kutenda sangano rezvari nekumendera kuritenda zviri pachena nenyaya yekuti sangano iri rabuda pachena riri kunyanya kutofamba nimbasanga na wakati ya sema civil society organization changa tini naurirami takawanda ni nao during the 16 days of activism news wachuya wapache na wachuti but me ya kino information me knowledge yuzi zoviti kana nyayati kili zapara wa zewori iyo tu zaki wano pinda kato wano pinda trustee nilika kutina chirungwa kutu wati bata o izi ni maya teacher in the institution kutu wangu wanchi nyaya kutari za wewori kutu kia ipako kushibata masibu ndi wachuya wapache na kutaiwa kutu tori po aiwa kutu bandi kuro urimendi kutu wangu batura na unemi unarawanda za mungu wezi kutuza dambu zirendisho
aiwa nguva yedu ndiyo ya ita shanji ini ndini marvelous mchananya huye ndiri mu Washington.
Kuzino tokupa ichirongwa upenyu wedu, our lives. Icho chino tarisa zvatino sangana na azomu upenyu, chatino upakurirwa na Jonga Kande Miri, we Studio 7.
Roga mchirene mufaro, mchirongwa chedu, upenyu wedu, umetino tarisa zvatino sangana na azomu upenyu. Anokunzira ichirongwa ichi, ndini wenyu, Jonga Kande Miri, we Studio 7, ndiri mu Washington DC. Nasi tiri kutarisa mabasa arikubatwa nesangano re Southeastern Center Trust riri kuchipinge South kudunire Manicaland munyaya dzekubatsira kurarama kwakanaka kana kudzoredzera vechidiki zvikuru vanasikana mukudzivirira matambudziko akaita sekurozwa vachiri vadiki nekushandiswa kwezvinodhaka. Muri kuredu tabata mukuru wesangano iri vaJeff Mulambo. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaMulambo.
Aiwa, tino kutambira iwa kanda mire.
Vamulambo, tingada kuzwa kuti zvizva munoita nesangano renyu re Southeastern Trust muri kwamuri kuchipinge South.
Tiri kuita maprograms akawanda, tiri kuita but mostly tiri kunyanya kuita sensitization yemaGBV programs. Takatarisa nyaya yemachild to child marriage, masiko abuse atinosangana nawo. Nenyaya yechild protection zvakare, nenyaya imwe tiri kuita programming yedisability.
Ziri kutambirwa sei zvirongwa izvi uye muri kushikwanisa kuzviita sei tichiona kuti zvinhu zvamuri kuita zvakawanda.
Aiwa, zvinongwa zviri kutambirwa zvakanyanya mostly sechinhu chatinonga tichiita izve community organization tinonga tichitongosanda nevanhu munharaunda. Tiri more like a grassroots organization takasimuka tine vanhu vechiona zvatiri kuita. Saka munzvimbo zhinji tikasvika kuvana ward 28, ward 29, ward 27, ward 26 mostly kuneko kune ofisi yatinayo pachinyangwa kwanikwa checheche. Vazhinji vanoratidza kutandirapo vanonzwisa kutanda kwatakaita. Tosaitarisira nyaya yegrassroots development necommunity. Tichiona machallenges atiri kuona at grassroots level kuti vana vari kurohwa vari vadiki. Tingaita sei tiipawo mwanasikana titoo vana vanobva munharaunda vanogona kuenda kumacolleges kana kumayunivhesiti. Saka vanhu vazhinji nekunzwa our aim neideology yedu yekuti vanhu vaende kuchikoro vazhinji vari kutambira zvakanyanya zvirongwa zvedu.
Mataura nyaya yekuti kune matambudziko amuri kusangana nawo akafanana neekurodzwa kwevana vari vanhu vadiki. Zvikonzero zvipi zviri kuita kuti dambudziko iri rambe richienderera? Tichiona kuti hurumende yakaisa mutemo unorambidza izvo.
Ya ipapo wakandamiri ndakatomboona graze time yandakati zvite culture here yatagara tanga tiinayo kana tite primitive in mind. Une research yandakamboita kuvanasikana kuti vanhu havana vanga vasina chidakadaka pandakazona kuti inyaya yemodel 5 yeupenyu kuti vana vedu vakakura vasikazivi kutika kune vamwe vanasikana. Kuti takatomboita nguva yatakatora vanhu vatinotora vasikana vakandoita mateachers vakandoita zvi tovaisa mucommunity magirls clubs vatakaita kuti vana vanga vane chirwozo. Enda mavafunga kuti vite culture nekuti vana vedu vari kurohwa vari vadiki. But at one time makatomboita redifoni muchipinge not South alone but actual the whole district nenyaya ino yemaearly marriages. Saka at times poverty can be a barrier. Yes, of course. Like this drought they are seeing now. But in the stage of that, unozotomboona kuti vana vazhinji vanotanga paform 1 vari seeth school, vanotanga vari fifth. Saka vanozopedza form 4 vanonga vatei. Saka unozotomboona kuti zvite barrier yepoverty here. Tondoona kuti inyaya yemodality, modo yelife. Kuti nemajoni joni ari kuuya, this basic is close to South Africa. Vana vazhinji vanoenda tonoya maChristmas ndinipoita data prize nekungoda kumhanya kunororwa endenda kubudei mukacheta kuti handimiri 2-3 years mirejo yaparara vana vaya vadzoka kuti vagara mutsimba
ko vabereki muri kuwanawo here nguva yekumbotaurawo nawo muchigara nawo pasi muchinzwawo matii yavo nokuti kana mubereki achiziva kuti ari kutyora mutemo kana zviri kuitwa nemwana zviri kunze kwemutemo anozotambira sei pfuma yemwana
ipapo ndopatakatotanga tine challenge saka I want to thank exercise grassroots kuti yakatondotibatsira those tinoramba takatoita katoti mapisati committees munzvimbo mapisati committees anoadvoketa makirizi nekuramba achiticha the community saka vevamwe vabereki vaakutambira and vaakunzwisisa the danger yekutambira mari yemwana mudiki
manga makateerera kuhuru kuru yataita nemukuru wesangano reSouth Eastern Center Trust riri kuChipinge South vaJeff Mulambo muchirongwa chedu upenyu hwedu teererai zvakare shondo rinouya apo tinokupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinonyora mabhuku nemafirimu nenziyo chichigara kuMelbourne kuAustralia, Chennai Dunduru chakashanya kumusha svondo rino uko akaparura bhuku idzva rinonzi Landing in a Few Minutes. Chennai anoti zvinhu zvashanduka zvikuru munyika kubva zvaakasiya zviri makore mana apfuura. Anoti zvaanoona munyika yaanogara nezviri kumusha ndizvo zvinomupa hwaro wezvaanonyora nekuimba. Ngatinzwei hurukuro yataita naChennai ari kuHarare.
Ndakava nemufaro mukuru, mufaro wakanyanyisa kunge ndichiisa tsoka yangu paivhu renyika yeZimbabwe. Asi ndakarwadziwa ndichiona mamiriro ezvinhu mumigwagwa, vanhu, mapfekero evamwe vandaiona vakunge vari kurasika njere nenyaya yemadrugs vange vakarara mumigwagwa umu vachizvidonhedza. Chiratidzo chakandisuwisa uye marara aiva mukati meguta, pamwe pari kupiswa makomba ari mukati meguta. Ndakasiya asina kunyanyodzika. Sindichiona zvazvange zvakaita ndakabatsikana.
Makawanawo mukana here wekupinda muzvitoro?
Ndakasvika muzvitoro zvakati zvine mukurumbira nezvimwe zvepasi zvinonziwo matakada matakshop. Zvinhu zvakati kuzara asi mari yako chete. Chakanyanya kundinetsa ndechekuti kumitsara yedoro doro ifararira even pande doro riri kuwanikwa fararira.
Ko mari yemazigi yamakasiya isati yavekoi makaionawo here?
Iwo mazigi ari kunzi mazigi akutotengeswawo futi pande. Ndakawaonawo ndapindawo mukombi. Change ichiri kunetsa even tichitarisana nenguva ino yeKisimusi munochatiswa neumwe anenge apindawo mukombi vasina change.
Zvinyorwa zvenyu zvinobata nyaya dzekumusha zvakanyanya. Makaona mukana here wekuendawo kumusha kureserva chaiko?
Ndakanzwa mwoyo wangu kufara. Ndakakwira dutavanhu takananga kumusha. Ndanoonawo anambuya nanatete ikoko mazhanje taingonhonga hedu tichidii tichidya chibageo sezvineiwo. Vakangwanawo madede vakatitemherawo tikangomagochawo madede takamatambira. Kwane magetsi anogara ariko nenyaya yekuti kwane sola pane vakakwanisawo kupa pachena sola.
Chamunonyanya kukoshesa imi chii pakushanya kumusha uku?
Chandinokoshesa pakuve uri munzvimbo yechizvarwa kuona nekuwadzana neavo vavakakura navo avo veukama neshamwari dzaunenge waita mukurarama nekuti vamwe vedu vakatisiya munoziva pasi apa guti kwakava nendufu dzakati wandei mugore iro rino.
Zvimwewo zvamakadzidza zvamungati vamwe vari kunze kwenyika vangade kuziva zvamakaona ndezvipi?
Svondo rapfuura iri ndainge ndiri munzvimbo iyo inonzi yemaavenues. Ndakaona mashura, ndakaona zvishamiso hazvitaurike zvandakaona. Kuedza kurarama asi pane basa. Handizive kuti senyika tinosvikepi vanhu vachidai, vanhu avasisina matyira. zvainge zvisina kupfekwa zvainge zvakawanda kudarika zvange zvakapfekwa uye vanhu vakatosvika wereshenga mitaku yevarume dzichitomira ndakanzwa kudedera
zvemakereke zvekunganga imi makawanawo zvimire sei mazuva ano
nerimwewo remazuva ndakaenda kusvondo takava nemufaro takandinyanya kundishamisa kudedzwa kakaitwa mari mari yakadedzerwa katatu ndakaona kunge zvisina kunyatsoti oh masowe azara uchingobuda munharaunda yedu netumapoka ndakabva pane mapoka maviri asi iko zvino ndakaverenga vanodarika gumi nyanga aiwa dzaivepo pane zvandakasiyawo asi ndakazofunza kuti ko vachiriko here sekuru vaya ndikanzi a sekuru nofunga vakaenda kudokito nekuti hatichavaoni kana paredhiyo hatichavanzwa
uyo ange ari chizvarwa chezimbabwe chinonyora mabhuku nemafirimu nenziyo chichigara kumelbourne kuaustralia chenai dunduru muhurukuro yataita naye parunhare ari kuharare Chikwata chevatambi vechidiki vebasketball vePlatinum Sports Academy vange vachishanya muAmerica kwemazuva gumi muchirongwa chekuzodzidza nekuona zvizhinji mumutambo webasketball muno muAmerica chakapendera rwendo urwu nezuro. Vana vari pasi pemakore gumi nemasere, under 18, vakawana mukana wekudzidza nezvemutambo uyu kuchikoro chepamusoro cheHoward University, kambani yeTrax Sports Global, uye kuwana mukana wekunoona zvikwata zvikuru zvemuAmerica zvinotamba muNational Basketball Association, NBA League. Ngatinzwei hurukuro yataita nakapiteni wechikwata chevakomana uyo akapedza zvidzidzo zvake zveForm 6 kuGateway gore rino, Ralph Mushipe.
Chokwadi chirimo muWashington DC and takainga kuzotamba basketball under Platinum Sports Club together in collaboration with Track Sports. Tauya kuzowana maopportunities akasiyana-siyana through sport yekuti tiwane kubudirira sevana vechikoro.
Semutambi webasketball watingati achiri wechidiki ari kusimukira, tarisiro yenyu inenge iri yekuti chii mune ramangwana?
Ndakazvimiririra semutambi achiri kusimukira. Ndinovimba kuti ramangwana rakajeka. Ndakazvimirira ndinoda kuzotamba basketball kuuniversity. Program attribute iyi zvokubatsira chaizvo because exposure yaita kuti ndiwane kuda kushanda nesimba, ndishande ndine goal, ndishande ndine target, ndizviziya zvandakada kuitara mune ramangwana.
Ngatitariseiwo kuti mawanawo here mukana wekumbonoonawo mamwe atingati maNBA games ane mukurumbira munoma?
Yes, ndizvozvo chaizvo. Ndofunga marume zuro takakwanisa kuenda kunoona game reMawashington Wizards vs maGrizzlies and yeah, it was a good experience. Ndofunga zvaifadza zvokuti sevanhu vachiri kusumuka takawana maprofessional vachitamba basketball and zvaidadisa and takadzidza zvakawanda. Takaita exposure yakanaka and takaona zvinhu zvatisingaone patinenge tiri kumusha zvatinongoona nepatv. So experience yacho yanga yakanaka in person.
Ndopedzisirawo ndichitarisa kuti zvamungavimbise vakasara kumusha kana maakudzokera ndezvipi?
Zvandingavimbise vakasara kumusha ndezvekuti patichadzoka tichivaonesa vamwe vedu vatinotamba navo basketball ndofunga muzvikoro zvakasiyana-siyana kwatinoenda ino tichivaudza kuti zvatikaona tichivaudza maexperiensi dzatakaita nezvatikaona kuti vagozoitawo shungu sedzatinadzo kuda kusvika pane level rakadaro. Vakaramba vakashinga hazvina basa kwaunobva. Kana ungori nepassion nezvauda kuita uramba vakashinga zveshuwa unosvika kumberi. Mwari anoropafadza.
Kapteni wechikwata chevakomana chebasketball vePlatinum Sports Academy, Ralph Mushipe, ari muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vazhinji vopinda munzira kudzokera kumisha yavo muzororo rekupera kwegore kubva kunyika dzekunze. Nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi, vechidiki vakawanda munyika vave kuita mabhindauko ekuti vakwanise kurarama. Chikwata chevatambi vechidiki vebasketball vanga vachishanya muAmerica kwemazuva gumi chodzokera kumusha. Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. kana mchida kutitumira tsamba mbozha, zitumirei kutsamba mbozha yedu inoti studio7@voanews.com. Ini ndini Evans Azininga, niri mu Washington DC.